Vajonga harisati aonawo mhinduro zvizere panyaya iyi, but tinotarisira kuti panoperawo zuva remangwana mutungamiri wenyika vanenge vatipawo mhinduro izere kuburikidzana nenyaya yatakavaudzawo.
Tinoona kuti mazuva mashanu amakapa vamunangagwa kuti vange vachidzora kudoma kwavakaita vamushaya vanhu anopera mangwana nemusi wechina. Matanho apa amunotora kana pasina zvaitwa navamunangagwa?
Tinenge takunzwawo nemagweta edu kuti matanho apa akakakwanise kutorwa panyaya iyi sezvo varivo vari kutungamirira panyaya iyoyi.
Kune vamwe vanoti imi sevadzidzi kudomwa kwavamushaya vanhu kunokubata ipapi.
Vajonga, ndingangoti nechirungu we are citizens before we are students. Saka na tinototarisirwa kunga tichipindirawo munyaya dzingangoda dzichikanganisa vagari vemuZimbabwe. Ndosaka muchiona takadai kupindirawo mune nyaya nechikonzero tiriwo vagari vemuZimbabwe.
Asi iko kudomwa kwavamushaya vanhu kunokanganisa nyika nenzira ipi kana vari munhu anogona zvake basa rake?
Tinotarisirawo kuva neZimbabwe yakajeka, Zimbabwe inotevedza mutemo, but tinoona kuti kuchikorwa kwemutemo uku kunova iko kunozokonzeresawo nyonganyonga mukubudirira kwenyika ino. Saka nokudaro tinge tichitarisirawo kuti vakuru vedu vagotevedzawo mutemo sezvairi, kuitira kuti isu vechidiki tivanewo chekudzidza kubva kwavari.